Chokutanga yanga iri nyaya yokunzi kwai ndakanga ndapikisa manyepo kupfurikidza netande mutande reFacebook. Inyaya yanga iri nyaya yandanga chitongwa nomutemo usisirimo mumagwaro edu emutemo womunyika yeZimbabwe. Yechipiri yanga iri nyaya yandakagarira kujere kwemazuva anotakwana kusvika makore maviri yamoblessing ali yandakanga ndichinzi ndakakonzeresa mhirizhonga kuti vanhu vatsive kuurawa kwangava kwakaitwa moblessing ali. Nyaya dzose idzi dzadzeyewa netare repamusorosoro rehigh court dzikaraswa dzose. Pane yokutanga vehurumende vauya vakati nyaya iyi vasikana vangasingafani kunge vakasungwa nezvayo kana kuendeswa kumatare edzimhosva nokuti uyu mutemo haumo munyika yeZimbabwe, the law that does not exist. Yechipiri vanatswa kutaura kuti vasikana pakusungwa kwakaitwa panyaya yamoblessing ali hapana kana umbowo humwe zvahwo hwakachuchiswa nehurumende kuti vasikana vani kuvane mhosva.
Saka mitongo iyi inorevei vasikana? Tichiona kuti makagara mujeri kwenguva yangada kusvika makore maviri.
Ndakagara ndichingozvitaura misinenguva kubva musi wandakasungwa kusvika zuva randakabuda kuti izvi zvese zvakaitirwa kungondishungurudza nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende yomuHarare yanga isingadi kuti indione ndichinge ndiripo pamaelections a2023. Saka vakatsvaka nhema nemanyepo kundishungurudza. Vakashungurudza mhuri yangu, vakandishungurudza ndiri mujere vachindiramidza kuti ndionekwe nana chiremba anofanira kuti vandione. Ini ndisina mhosva yandakapara. Saka izvi zvakatsva kubudisa pachena muZimbabwe yose nepasi rose kuti hurumende yomuHarare ndeyechitororo.
Saka mune matanho amuchatora here tichiona nguva yamakashungurudzwa yamuri kutaurai?
Tatotenderana kuti tofanira kuti tigare pasi namagweta angu andoda kutenda zvikuru vanoti ivo vaHarrison Ngomo, Jeremiah Bhamu, Makomborero naAdvocate Mutero vanga vachiva vangachityisa nyaya yacho nhasi muhigh court. Izvi zvese tese taingozviziva sezvo neniwo client yenyu ndanga ndigweta kuti panga pasina kana nyaya kana umbowo humwe hwakanga hwakabudiswa. Asi tinokutendai nokuzvipira kwamakaita nokushanda kwakasimba kuti nyaya idzi dzipepetwe dzibudise pachena dzisvodese avo vanga vachindirwisa ndisina mhosva yandakapara.